Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 11 2020. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
Ndinotikahlamadza ndechekuti hurumende iyi inenge ichiwedzera mari idzi ichitaura nani, nokuti isu hatidi inonzi unilateral paternalism kana oppressive generosity. Chatinoda kuyambira hurumende ndeyekuti mari dzinowedzerwa panhaurirano, kwete ngoti hurumende yefume yakangofunga kuti tawedzera 20% kana tawedzera 40%.
Masangano evarairidzi anobatana kuramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro. Mutori wenhau Hopo Chingono otarisira kupiwa mutongo pachikumbiro chake chekubviswa mari yechibatiso mangwana.
Tikutarisira kuti President Trump nemarepublican vari muhurumende kuti vachabvuma kuti President-elect Biden vakahwina.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe choshuvira kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatambidzane masimba zvine chiremera nemutungamiri achangosarudzwa vaJoe Biden. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa muBulawayo nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi vachigara munyika, uye mamwe makumi maviri nevapfumbamwe vanhu vakadzoka kumusha vachibva kuSouth Africa. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi kana kuti 8610, uye vapora vave zviuru zvisere nemakumi mana kana kuti 8040. Zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevanomwe nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu, uye uwandu hwatazivisa uhwu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mashanu neimwe nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 51,900,000, uye vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi masere nezviviri kana kuti 1,282,000. Masangano makuru anomirira varairidzi anoti reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA, Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ abatana mukuramba kutambira mari yakawedzerwa varairidzi nehurumende nezuro, achiti anoda kuenzaniswawo mari nedziri kutambiriswa mapurisa, mauto nemajerigadhi ayo akapuwa mari yakawanda mushure mekunge mamwe makurukota ehurumende ayambira kuti vakasapuwa mari vanogona kupandukira hurumende. Muna chikunguru hurumende yakapa mapurisa nemauto mari iri pakati pezviuru zvishanu nezvisere ichinzi ndeCovid allowance, asi ikapa vamwe vashandi vayo vehurumende vose mari inosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri emadhora chete. Asi vachitaura nebepa Nauri Herald, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba, vakati masangano anomirira vashandi anofanira kuramba achitaurirana nehurumende kusvika apuwa mari yavari kuda, kwete zvaari kuda kuita zvekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika nekutaura mari dziri kupiwa mauto nemapurisa. Nezuro, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende yainge yawedzera mari yevarairidzi kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Asi mutungamiri weZimta vaRichard Gundani uye mutungamiri weAtuz vaObet Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodududza pamari yavari kuda inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica pamwedzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Tinonzwa kuti hurumende yawedzera ofa yayo kubva pa20% kusvika pa40% uye kuti kwava neimwe 10% risk allowance. Chinotikahlamadza ndechekuti hurumende iyi inenge ichiwedzera mari idzi ichitaura nani, nokuti isu hatidi inonzi unilateral paternalism kana oppressive generosity. Chatinoda kuyambira hurumende ndeyekuti mari dzinowedzera panhaurirano, kwete ngoti hurumende yefume yakangofunga kuti tawedzera 20% kana tawedzera 40%.
Zvii zvamungatambira kubva kuhurumende kuri kuti yaita hayo fungira moyo rwendo rwembo?
Chinokwanisa chete kuitwa nehurumende iri yega chikabvumiwa navarairidzi kuisa mari yavarairidzi payanga iri pa US 520 kusvika pa US 550. Izvozvo tinoona sekuti ndo zvinotendeseka navarairidzi kunyange pasina nhaurirano. Zvimwe zvese zvinoda kuti zviite zvichiburikidza nenhaurirano, kwete kuti hurumende ingorota ingomuka yakafunga kuti tabva pa20% tava pa40% uye mari iyoyo hatina mashuwa kuti inozouya sei.
Ko sei muchidaro?
Nokuti haina nhaurirano, imari yangotaurwa. Pazvichida kunyepedza kubata matarairidzi kumese kuti vadzokere kubasa.
Asika hurumende iri kuti iri kuzama Dr. Shaw kuti iwedzere vashandi mari, iko zvino iri kuti yamboti one day pane yamakatanga kupiwa.
Kana even iyo 18,000 yacho tinoziva kuti vekumwe Massive Sevens vanenge vati vane yakawanda, avo vanoita sevari muchiuto, mapurisa nekuma prison services. Saka hurumende ngairege kupedza nguva ichiramba ichingosangana ichitiudza kuti tawedzera 40% vasvikapo ipapo sei, uyezve vataurira nani. Hapana chinoitwa chematicha asipo chingazuva chematicha. Saka pachirungu tinotaura kuti nothing for teachers without teachers, and anything for teachers without them is against them. Saka zvese izvi kungovaraidza nguva. Isu takaudza hurumende tikainyorera petition tikataura toda nhaurirano dzinenge dziripo pakati pedu nevamiriri vehurumende, zvikuru sei napurezidendi wenyika vamunangagwa, ndokuti tipedze matambudziko arimo muzvikoro.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vachitaura vari parunare kumasvingo. Mutongi wedare amai Marehwa Nazvo Gofa vanoti vachapa mutongo wavo mangwana pachikumbiro chahopo chingono chekuti apo mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Asi mutongo uyu wanga uchifanira kupiwa nhasi sekutaura kwaamai Gofa nezuro. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Amai Gofa vatora mashoko aya mushure mekunzwa zvataurwa naChingono nhasi mudare. Achitaura mudare, Chingono ati kunyora kwaakaita kuti zvainge zvaitwa nebazi reNational Prosecuting Authority kuti rakanga ratora danho rekusapikisa chikumbiro chaizoitwa mudare nemutungamiriri weZimbabwe Miners Federation avo vakambomeswa basa muzvare Henrietta Rishwaya. Hakuna chakwaivhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare sezvo nyaya iyi yakanga isati yaunzwa mudare. Chingono ati zvaakaita ndizvo zvinotarisirwa kuitwa nevatori venhau kana vachifungidzira kuti zvinhu hazvisi kufambiswa zvakanaka mapazi ehurumende, zvikuru sei kana paine humbo sezvakaitika panyaya yamuzvare Rushwaya. Chingono ati akanyora zvaakanyora paTwitter mushure mekunge aona kuti chatove chijairiro chehurumende kusapikisa zvikumbiro zvokubhadhara mari yechibatiso kuvanhu vanenge vakatarisana nenyaya hombe Mugabe vakapasa mienzaniso nyaya vaimba vagurukota rezveutano vaobhadhaya moyo neamuzvare rushwaya achiti izvo zvinoratidza kuti pane huori hunenge huchiitika. Chingono audza Dare kuti haana chikonzero chekutiza kutongwa panyaya kana akapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso achiti mhosva iyi idiki zvikuru kana ichienzaniswa neimwe yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire iyo yaakatarisira kutanga kutongwa musi wazvita 7. Chingono ataura izvi mushure mekunge muchuchisi panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vaudza Dare kuti Chingono anogona kutizira kune dzimwe nyika uye munhu anogara achipara mhosva achishandisa dande mutande rake reTwitter. Asi Chingono ati munhu ane midziyo inokosha zvokuti haangatize kutongwa uye ati hasati ambobatwa nemhosva mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika zvokuti anganzi nemuchuchisi ihoromo. Chingono ati zvataurwa nemuchuchisi izvi kumutuka kuri pachena. Gweta rake amai Beatrice Mutetwa vaudza Dare kuti hapana humbo hwasvitswa nemuchuchisi wenyaya iyi pamwe nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi hunoratidza kuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa kunyange hazvo Dare rakatora mutongo nezuro hwekuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa iyi. Asi vamutsokoti varamba vakatsika madziro vachiti zvakatorwa nemutongi nezuro pachikumbiro chaChingono chekuti asaiswe paremand humbo hwakakwana hunoita kuti Chingono asakodzere kupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vaudza Studio 7 kuti vapedza kusvitsa chikumbiro chaChingono.
Nhasi tapedzisa chikumbiro chedu chebail mushure mekunge state yati yapedza kusekusamena mutikitivo. So tadeza hopo akaenda pawitness stand akataurawo zvaamimba kuti zvinoita kuti nyaya yake ave munhu akakodzera kupiwa bail. Saka mutongi ati nhasi anokwanisa kupedza kugadzira mutongo wake. Saka toona mangwana nati
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare Magweta ari kumirira muzvare rushwaya nevamwe vavo vana vanosanganisira vasori vaviri apedzawo kusvitsa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Mutongi weDare panyaya iyi Vangoni Nduna vati vachatora mutongo wavo nemuvhuro pachikumbiro ichi vachiti zvakasvitswa kuDare neMagweta evasungwa pamwe nevachuchisi zvakawandisa zvokuti zvinoda nguva yakareba kuti vature mutongo wavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vachangosarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutambidzana masimba, kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nevakuru vakuru muhurumende yavo vasiri kutambira kukunda kwavaBiden. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakaudza vatori venhau nezuro kuti pachava nekutambidzana kwemasimba kwakanaka kweurongwa hwetemu yechipiri yavaTrump. VaPompeo vakataura mashoko aya vari pamuzinda wavo weState Department muWashington DC. Asi vakazoramba kubuda pachena paFox News kuti vairevesa here kana kuti kwete. VaBiden vanoti havasi kunetsekana zvakanyanya nenyaya yekuti vaTrump havasi kutambira kukundwa kwavo, asi kuti maitiro avaTrump aya anoshoresa zvikuru America. VaBiden vakati izvi hazvipe chimiro chakanaka kunhoroondo yavaTrump semutungamiri wenyika. Vakataura mashoko aya vari kumuzinda wavo mudunhu reDelaware, uko kuri kushandira chikwata chavo chekutambidzana masimba. VaBiden vari kutarisirwa kudoma vamwe vanhu vachange vari muhurumende yavo mwedzi uno usati wapera. Kusvika pari zvino, vaTrump vakuidza nyaya dzakati wandei kumatare matunhu akawanda, vachiramba kutambira kukunda kwavaBiden, kunyange hazvo magwaro ari mumatare achinzi haana humbowo hwakadzama unoratidza kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. VaTrump vanonzi vari kurambidzawo hurumende yavo kuti ishande nechikwata chavaBiden chekutambidzana masimba. Bazi reGeneral Services Administration rakaramba kutambira kukunda kwavaBiden, izvo zviri kupa kuti chikwata chavaBiden chisawane mahofisi ehurumende, kushandisa tsamba mbozha dzehurumende pakuita basa racho pamwe nekusapiwa mari inosvika mamiriyoni 10 emadhora. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Mwahungwe, vanoti shuviro yavo ndeyekuti vaTrump vasiye matomo murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
tikutarisira kuti President Trump nemaRepublican vari kumuhurumende kuti vachabvuma kuti President elect Biden vakahwina.
Imi munoona sei pari zvino zviri kuitika?
Ezvinezvi zviri kunyanyondipa tariro kutitakura kuri kuita vapresident elect Biden. Havasi kuita kuti vanhu vanyanyofunduka. And also kungoona kuti masystem emuamerica akasimba, saka ndiri kungoona kuti ndofunga zvichamira zvakanaka.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe munoona kunge Zimbabwe ingadzidzei pane kuvhota kwamakaita imo muno?
Ndinofunga Zimbabwe ingadzidze kuti vanhu vanobvumidzwa kuvhota zvavanoda nekupa vanhu access kuti vanokwanisa kuvhota, kuita zviite easy kuti vanhu vavhote nekungove nepeace panguva yekuvhota ipapo kuti vanhu vanobvumidzwa kunovhotera munhu wavanoda.
Tinoona kuti imo muno mune mapato akasiyana, maRepublican nemaDemocrats, uyezve vanhu vanogarisana munharaunda pedo nepedo. Kana sarudzo dzichinge dzapera, muri kugara sei nevamwe vangadai vakavhota zvakasiyana nemi?
Takagarisana moshe isu, tinotoziva kuti pane vamwe vakavhota zvakasiyana nesu. Takagarisana moshe muraini medu munomu. Nezuro ndakasangana nemukadzi wepaNextdoor apa, and tinofunga chakavhota zvakasiyana, but ndaitoona kuti ari kutonetsikana nekuri kuenda nyika. Ana kunyanyotaura kuti akavhotera anbaunchi, asi akangoti ha, andaugarisana, mwoyo wangu anogarisikana nezvokuitika izvi. Nyika inoyi haiite zvinhu zvakadaro.
Zvii zvamungati zviri kunyanyonetsa vanhu pari zvino?
Nyika ino inozikanwa panyaya yekuti kana munhu anzi aluza, aluza wacho anobva atoinvite awina kuti uyai kuwhite house, hurumende inowane kupinda yekutanga kupiwa access kune maresources kuti vatange kuhaya vanhu vavo. Pane 12 weeks idzodzo ndedzekutransitiona kuti government inowane yopinda. Saka ndozvezvaaitaura kuti inini ndiri muRepublican because ndinoitira kuti chii mavalue and vanorespecta constitution, but vandiri kuona izvi hazvizirizvo zvinoitika mupati yedu.
Semaonero enyu remangwana renyika yeAmerica rakamira sei?
Inini to be honest, nika inini zviri kundityisa pangwa, and I think iri vulnerable isination. And nezvino ndaitaura nemurume wangu kuti ichiri zvinonetsa ndezvekuti vanhu vakawanda vasiri mazviri vaive vasinganyanyoengeja kwavari hachisi chinhu chikuru zviri kuitika. Vanongoti ha zvichaita zvichaita, asi nini ndiri kuona kuti vanhu vakasanatsomuka. Pari kunyanya ndityisa nepekuti vakuru veRepublican vari kumira napana president. Handakushamiswa nezvekuitwa naPresident Trump. Zvakandishamisa ndezvekuitwa nepati yacho. Vakuru vekupati vari kumira naye. Ndopari kundityisa kuti hii handizivi zvakamira sei kumberi in general, because even vakabuda pa panosiya doubt kune vanhu vanotera President Trump, because vazhinji so mukatarisa mavhidhiyo nechii zvava kuposta vari kutobhiliva kuti kwakadiwa. Saka unless President Trump akati hazvina kubiridzirwa, vanhu vavo even akabuda muoffice acharamba achifunga zvakadaro.
Avo vanga vari amai Mwahungwe, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, vachitaura vari parunare vari kuNevada, naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations riri kuyambira kuti pasi rose rarohwa nenzara yemhando yepamusorosoro zvichikonzerwa nedambudziko reCOVID-19 iro ravhiringidza upfumi hwenyika pasi rose. Gwaro raburitswa nesangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program rakabatana nereInternational Organization for Migration rinoti kushayikwa zvakanyanya kwechikafu kuri kupa kuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu asiye misha yavo achinotsvaga zvekudya. Apo uwandu hwevanhu vatsva vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mwedzi wambudzi wadarika pavanhu miriyoni imwe chete muAmerica, vakuru vakuru vezveutano vari kuyambira kuti zvipatara zvemunyika iyi zvava kuremerwa nevarwere veCOVID-19. Vanorwira kodzero dzeutano vari kukurudzira kuti bazi rezveutano riwaniswe mari yakawanda pane mamwe mapazi ehurumende panoitwa urongwa hwemari ichashandiswa gore rinouya. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, the MDC Alliance, vati bazi rezveutano rinofanirwa kupuwa mari yakawanda kudarika mamwe mapazi ese sezvo utano hwakakosha zvakanyanya. Vamadzorera vati zviri pachena kuti nyika iri kukundikana kudzivirira nekurapa zvirwere zvakawanda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano.
Tiri kuona kuti ministri yedu yeutano iyi yaparara. Mapango yese akamisa ministry yehealth and child care aparara. Tosanga nenyaya yezvirwere chaizvo zviri munyika munomu. Zvirwere zvawandisa tiri kutadza kuzvikontrora. Kubvira paya tinoti macommunicable diseases anopihwa naumwe neumwe ayaya. Tiri kukundikana cholera, typhoid, TB, malaria, HIV zviri kukurira nyika. Tinofanira kuisa mari yakawanda kuti tirwisa nezvirwere izvozvo, kwete kungomirira madhona.
Mashoko awatsigirwawo nemukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike, avo vati pahurukuro dziri kuitwa dzebudget ra2021 zvakakosha kuti nyika ikoshese mabasa ezveutano. Varusike vatiwo chirwere checovid-19 chakabudisa pachena kuti kana zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzeutano, nyika inotambura kukunda zvirwere. Varusike vati panoda mari yakawanda kuti nyaya dzegakava pakati pevashandi nehurumende pamwe nezvekushandisa muzvipatara zvigadziriswe.
Kana mabasa ezveutano asina kumira zvakanaka munyika, zvinoita izvo kuti pakauya zvirwere zvakaita sana COVID-19, munova nekukurirwa kwakanyanya nekuda kwekuti mamiriro ezveutano munyika anenge asina kumira zvakanaka. Saka pari zvinezvi tiri kutarisa takatarisana nenhau yevashandi vezveutano. Tiri kuti dai hurumende yagadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo gore negore apo vashandi vezveutano vachiramwa mabasa nekuda kwekuti mari yavari kutambira inenge isingakwane.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi nekuronga mashandisiro emari uye vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti matambudziko ari munyaya dzeutano anogadzirika chete kana baziri rawaniswa mari yakakwana. Vachitambara vati Zimbabwe inofanirwa kuvavarirawo kuzadzikisa chibvumirano cheAbuja Declaration, icho chinosungira nyika dzemuAfrica kuti zvikamu 15 zvemari ichashanda munyika pagore zviende kunyaya dzezveutano.
Sekta muZimbabwe pari zvino ine matambudziko akawanda, kusanganisira kunyaya dzevashandi vasiri kugutsikana nemihoro yavari kuwana, anosanganisira even mishonga chaiwo muzvipatara. Saka zvese izvo zvinofanira kunge zvichigadziriswa kuderwa kwemari inopiwa Ministry of Health and Child Care. Kune inonzi budget declaration inotaurira kuti at least 15% yenational budget inofanira kunge ichiendeswa kuhealth. Senyika hatisati tambopfuura 15% kubva muna 2001 pakauya budget declaration budget declaration agreement iyoyi. Saka zvakakosha kuti tiwedzere mari kuhealth sector.
Gore rino mari yakawanda yakapiwa bazi rezvedzidzo uye bazi rezveutano rakawana mabhiriyoni matanhatu nechidimbu emadhora emaRTGS, asi nguva zhinji vashandi vezveutano vanga vasingaendi kumabasa vachichema-chema nemuhoro isingakwani pamwe nekusavapo kwezvekushandisa muzvipatara kusanganisira mishonga nemishina. Mumagwaro akabudiswa nebazi rezvemari re2021 budget strategy paper, nyaya dzeutano ndezvimwe zvakanzi zvichakosheswa mubhajeti regore rino. Urongwa hwekushandiswa kwemari yegore rinouya hunotarisira kuturwa muparamende mwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano sezvo mutevedzeri wegurukota rebaziri vaJohn Mangwiro vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Uwandu wezvarwa zveZimbabwe zvinogara muguta reFrancis Town muBotswana huri kurwara nepfungwa hunonzi huri kuramba huchikwira zvakanyanya. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuongorora mamiriro echirwere checovid-19 unoitwa svondo rega rega muFrancis Town, Botswana, senzira yekutsvaga nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda rashuramare. Munyori wedhorobha iri Valopa Mpule vaudza komiti iyi kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe 30 zvakafarirwa pachipatara chejubhile mudhorobha iri mushure mekuratidza kuti zvine zvirwere zvepfungwa.
Tine zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurwara nepfungwa muno nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Inyaya inoda kutozewa kuti tione kuti vanhu ava vangabatsirwa sei.
Vapule vati vakuru vedhorobha iri vakatora danho rekuvharira vanhu ava pachipatara ichi sezvo vakange vogara vachingombeya-mbeya pakati pedhorobha, izvo zvingaita kuti COVID-19 ipararire.
Chinhu chiri kuita kuti tivabvise mudhorobha inzira yekuti tidzivirire kupararira kwecovid-19, nokuti vanhu ava vanongofamba-famba, izvo zvingaita kuti chirwere ichi chipararire.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano munyika iyi, muzvare Dorin Mutsekwa, vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe 221 zviri kurwara nepfungwa, izvo zvakavharirwa paSabrana Psychiatric Hospital. Muzvare Mutsekwa vaenderera mberi vachiti uwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakawedzera zvikuru kubva gore rakapera negore rino, uye vachiri kutsvaga kuti chikonzero chii. Asi nyanzvi munyadzi zvirwere zvepfungwa uye vari chiremba pachipatara chakazvimirira muFrancis Xavier Kingsley murefu vaudza Studio 7 kuti kufunga kwakanyanya kunokonzerawo zvakawanda zvinovhiringa pfungwa dzemunhu.
Vamwe vanenge vachifungisisa zvakanyanyisisa vachiafektwa neupenyu hwavo, vachizvibvunza mibvunzo imwe yekuti miri haukwanisi kuti ukope nazvo.
Vamurefu vati kuuya kwechirwere checovid-19 kwakawedzera kukanganisika kwepfungwa dzevazhinji, sezvo ruzhinji muBotswana rwakasangana nematambudziko akawanda nokuda kwedenda iri.
COVID pachavi yakatowedzera, vamwe yakatobva yavatovaisa paprizini manje wese, nekuti hauchamuvi kukuvasiya vanhu kumusha vane naikowo kune COVID. Hapana zvauri kukwanisa kuwana kuti uvatumiri uri kuzvibvunza kuti vari kudyei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoroka musoro mudhorobha reFrancistown, muzvare Emilia Muzondiwa, vaudza Studio 7 kuti vanoumbo hwekuti uwandu huri kukura vachiti pane vaishanda naye akawirwa nedambudziko rakadai masvondo matatu apfuura. Kuburikidza nerubatsiro kubva kusangano reWorld Health Organization, bazi rezveutano rakaparura chirongwa cheMental Health Strategy gore rapera senzira yekukurumidzira kuonekwa kwokukanganisika kwepfungwa dzemunhu kuitira kuti arapwe nekukurumidza. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika uye sarudzo dzakaitwa muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Masangano evarairidzi anobatana achiramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende neZuro. Mutori wenhau Hope Chingono otarisira kupiwa mutongo pachikumbiro chake chekubviswa mari yechibatiso mangwana. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe choshuvira kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatambidzane masimba zvine chiremerera nemutungamiri achangosarudzwa vaJoe Biden. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.